Vagari ava vanosvika makumi masere vakatorerwa imwe nzvimbo yavo yemafuro emombe inosvika mahekitare zviuru zvishanu ikapiwa kambani yekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama yePalmline Investments makore mana apfuura nehurumende kuburikidza nebazi rezvekurima. Kunyange pakutanga vagari ava vainge vatsika madziro vachiti havadi nenzvimbo yavo, vebazi rezveminda pamwe namudzviti vakavavimbisa kuti chirongwa chekuchengeta mombe ichi chaitsigirwa nehurumende. Vagari vainge vavimbiswa kuti vaizowaniswa mabasa kutengwa kwechibage chavo chekupa mombe pamwe nekuchinjana mombe nevagari kuti vagari vaite mombe dzakakura uye dzemhando yepamusoro kana kuti cross breeding. Asi vagari vanoti hapana zviri kuitika vachiti purojekiti iyi yave kuyamura vakuru vemugodhi wengezi Platinum. Mumwe mugari wekutaironi vaAndrew Manyowa vanoti vagari hapana chavari kuwana pane zvose zvakavimbiswa.
Ndakazozviona kuti no Palmline ndeya CEO weSimplan nemamwe mamanagers maona. In general isusu hapana chatiri kubenefit because isusu taitarisira zvinhu zvakawanda. Parisi neizvozvi tikatarisa ivhini pakana kuti employment chaiyo havana nguva yekuti vationo paeach village tipewo vana vakati.
Mumwe mugari vanyasha chamisa ava vainge vavimbiswa kuzovandudzirwa mhando yemombe dzavo vanoti hapana chachaitika sezvo vekambani yePalmline vave kuti mombe dzavo hadzifanirwe kusangana nedzavo. Vachamisa vanoti mombe dzavo dzave kunzi dzine zvirwere zvekuti pakatoiswa waya kuti dzisasangane.
Handikuda nyaya dzekuti kuchinjanisa mombe dzemumaruva nemombe dzavanadzo ivo.
Mumwe mudzimai amai Chennai Kadhani avo vanoti vainge vavimbiswa bhizinisi rekutengesa mukaka vanoti hapana chavari kuwana. Palmline Holdings iyo inova muridzi wePalmline Investments ine chibvumirano neZimplus iyo yakapa kambani yekupfuya mombe nzvimbo inosvika mazana matatu nemakumi maviri ezviuru zvemahekitare. Mutauriri weZimplus amai Busi Chindove varamba kutaura nezvenyaya iyi kana kujekesa kuti kambani yavo inowana chii kubva muchibvumirano chayo nePalmline Investments.
Kana vaine evidence yekuti nhingi akadya chakati, nhingi akatora chakati, nhingi akadai, we are happy to answer that. We are happy to investigate it, look into it, give you an answer. But zvekuti tingopindura wild rumor yekuti zviri kunzi masenior managers takana chii, it's a bit difficult.
Mukuru wekambani yePalmline Investments vatafadzwa chinyanyiwa varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Asi kanzura wenzvimbo iyi vaagri pachiwara vanoti purojekiti iyi hapana zvayati yave kuyamura vagari nazvo. Vanoti havaone ramangwana rakajeka nekambani iyi.
Iyo purojekiti yacho pachayo asi tatanazo kuona mafambiro ayo ndizadinanazo kuona mafambiro ayo okuinda kumberi anoratidza purojekiti iyaya yakuva nezvino budisa kana zviri kufambisa zvetinokwanisa kuti tinatoona kuti enyaya kusara nemaitiro avo vanhu vanoene zvakaitika.
Kambani yePalmline Investments yakakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rapera kuti vaparure chirongwa chekupfuya mombe ichi muna Nyamavhuvhu. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari inosvika mamiriyoni 10 nemashanu emadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Palmline yakazivisawo kuti ine urongwa hwekukudza kuchengetwa kwemombe kusvika pabhiriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Asi vagari venzvimbo iyi vakaita saamai Kadhani vanoti vakatamiswa bhora risina mweya pavakaudzwa nezveurongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.